Nati taita musangano we National Joint Negotiating Council wataenda takatarisa kuti hurumende ichachiturira masalary increases oro proposal yawe yekuwedzera masalaries edu inotambirika. Ndinoda kuti nditaure ndichiti musangano hauna kuzonyatsofamba zvatanotarisira nekuti mari yauya nehurumende ichizoofa imari shomanana zvikuru zvokuti nyangwe mari iyoyo kuri kunzi ikapiwa vashandi haina zvainobatsira inotozovasiya vatova ine waste situation. Saka ofa iyoyo yehurumende tairamba tikati aiwa imbodzokerai zvakare mombodzokera patebho mombononyatsoongorora muuye neofa inoita kuti upenyu hwevashandi hwehurumende uve uri nani.
Iyo hurumende yanga yauya nemari patafura.
Hurumende ine mari yayauya nayo iri svika rakakura asi isusu tazoriweka tazoona kuti inozosara ya $97 pamushandi wega wega. Takatarisa $97 zvinhu zvatishungurudza zvikuru nekuti isusu position yatakaisa kugovernment ndeyekuti masalaries edu ataitambira muna October 2018 zvinhu zvisati zvanyanyisa kukwira ndowatanichiti iwayo malevels iwayo dai ariwavashandisa voshandisa interbank rate kuti zvionekwe kuti mari zvayaitenga ndo zvainofanira kuzoramba ichidini ichitenga nokuti nyaya iri papa ndeyekuti mari dzedu tikatarisa purchasing power yakaerodwa nenyaya dzemapurices. Saka tiri kuti aiwa gemu iri kuti riite zvakanaka ground rive level ngatidzokerai kumasalaries aOctober 2018 tadzokera ikoko moaplya interbank rate todzokera patakanga tiri. Saka mukada kuzvitarisa muchazoona kuti hatisi kutokumbira salary increase asi tiri kungoti ngavarestore value yemari yedu yataitapira muna October 2018.
Mari yamai mapindawo nayo mumusangano yekuti maiti dai mushando wepasi atambira imari
mukatarisa mapurices akakwira tenfold zvichireva kuti chaiita dhora ngada kuzitarisa that's the trend chaakuita $10 zvimwe zvaakatokwira ka15 times. Saka nyaya iripo ndeyekuti anotiti isusu salary ye anotambira mari shoma shoma ikawekwa ichiretwa neinterbank rate inoenda pa4750 bcause yakanga iri $475 saka ikaiswa interbank rate inoita $4750. Saka ndo mari yatanga tichitarisirawo kuti kada kuti zvinhu zvese zvive normal playground ive level tichitarisa kuti tida kugadzirisa nyika tida kutarisa kutiwo tida kuti vanhu vanoshandawo vawane mari yekuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo ndo the starting point. Saka tanichiona kuti that's the starting point yedu yatanichinayo workers.
Saka muchatarisira kusangana zvakare riini?
Tawirirana kuti tinofanira kuti tisangane vhiki rinotisati rapera nekuti tichitarisa nyaya iyi tinoona kuti nyaya inoda kuti ikurumidze kugadziriswa nyaya yekuti vanhu havachakwanisi kana kutengera vana vavo zvikafu vamwe havachakwanisi kana kuenda kubasa situation yacho iri pagraundi inotoda kutoti kana zvakare zvichigona hurumende ngaikurumidze kudzoka ine mari inotambirika ine mari inoita kuti womushandi akwanise kugara upenyu huri nani achikwanisawo kukwanisa kuya kubasa nekuti zvaakuitikai zvinoizvi ndezvekuti vanhu vaakutosubsidiza hurumende zvinova zvinhu zvisingafanira kunge zviri zvinhu zvinoumira zvakadaro. Mukatarisa isusu even neapex council vacho tanga titori under pressure nemamembers ari kuti aiwa takamboti tinoenda kustrike imi mukamboti aiwa ngatimboonai kuda zvinhu zvichagadziriswa mamembers edu ari kudaro kuti zvanga zvadii kuti muite ivoke the strike notice iya yatakaita muna March. Saka zvinhu zvokuti taudza hurumende tikaturira hurumende kuti kwatiri kubvawo uku ndo zviriko saka ivo vari kutozviziva. Saka tavakumbirisa chose kuti kana mukaenda itai kuti kurumidze kusangana mutiudze zvinhu zvingadii zvingatibatsira tose senyika asi kana kuri kuti zvazonetsa hatizivewo kuti apex council ichati todini asi mangwana zvakare vaakandemiri tine meeting yeapex council kwokwatichanoturirawo tichipiwawo guidance neapex council.